months ago, in the background of 2009, the speaking block had four musicians that had the background of the listening to music. And the opening of the background of the professional new market.
Chaka kupai kutimuti nini ndoza ndoda kuita izichi?
I think it's a cool and I want to music as a music.
Tanzwa manga muri kuzanzibva mazuva apera ayo izvezvi muri kugadzirira kuenda kuMorocco tiudzei nezvechirongwa chekuMorocco ichi.
So visa for music platform yema musicians kuti ashowcase savari and especially those emerging musicians from different countries across Africa. So we were invited this year to go and showcase our brand Masipu Music. Vanoya, different stakeholders from different countries in the music industry, Akadasami Music, booking agents, music festival directors, and a whole lot of people who have something to do in the international music scene.
Gadziriro dzacho dzave papi mambobata kuti kune matambudziko amunosangana nawo akawanda muzvirongwa izvozvi.
This opportunity is one of the opportunities that will come once in a lifetime. So we are actually pleading to Zimbabwe and also on the international people that we are looking for funding yekuti tiende ko funding in form of air tickets, in form of money, in form of paying for our visa costs as well. And first of all, you need to come to 2022-25 November. We only have a few days left.
Kune vakawanda vanoda kunzwa mumhanzi yenyu, vamwe vanozviti mapromota, vamwe vanozviti masponsa, nevamwe vanongowo mafans vanoda kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kuzotibata vanotibata pa +26378289977 kana kuti vanotibata pa email yedu nasibomusiczim@gmail.com.
It was a Friday handingangokusiyei muchienda ndatombokuwana ekudai chiri mudenga.
Miracle.